manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechipiri ndira 14/2020. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu, Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Asi mapurisa aramba event yati hanzi nekuti chikoro zvinovhurwa svondo rino event yati hanikwanise kuenderera mberi. Asi tatibvundisa ndechekuti tashama kuti ko mapurisa ane chekuita here nekuvhurwa kwezvikoro bhoza kuti mapurisa hakwanisi kunga ari kunoti mapurisa pane kuvhurwa kwezvikoro saka tishari mapurisa apinda papi pakuvhurwa kwezvikoro.
Mapurisa anorambidza MDC kuita musangano wayo mangwana apo mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vanga vakatarisirwa kuziisa gwara richafamba bato ravo.
Kune nyaya yekupururudzira kupenderera kuhwina kwakaita President Nyusi weFrelimo vakahwina pamaelections akaitwa ikoko saka ndiko kwaenda President wedu. Zvakakosha zvikuru kuti Zimbabwe yakabatana zvikuru nenyika dzisi dzisadi kunyanya neMozambique tiri chinhu chimwe chete tinofamba tese naizvozvo tichacelebrate kwatinocelebrata chese pamwe chete.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vombosendeka zvakare zororo ravo nhasi apo vasimuka vakananga kuMozambique kunopemberera kugadzwa kwemutungamiri wenyika iyi vaPhilippe Nyusi. Zvikoro zvinovhurwa vamwe varairidzi vakawanda vachiti vakundikana kuenda kubasa nekuti havana mari dzekuendesa kumabasa kwavo. Iyi ndiyo mumwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa nhasi arambidza bato guru rinopikisa reMDC kuita musangano waro mangwana apo mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vanga vakatarisirwa kuzivisa gwara richafamba nebato ravo pamwe nezvirongwa zvavachaita gore rino. Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura mushure memusangano weStanding Committee yebato iri muHarare, mutevedzeri wemutauriri weMDC vaLuke Tamborinyoka vati mapurisa arambidza kuti musangano uyu usaenderere mberi achiti akabatikana nekuvhurwa kwezvikoro.
Kuna magetsi, zvikoro zvavhurwa hana mari, hakuna chiripo, vanhu havana kana chavainacho, nyika iri kutambura. Saka vanhu varoda kuziva kuti utungamiri weMDC uri kuti kudii. Paagenda 2023 yatanga achida kuti tiite mangwana ndopanga vachida kusesveturwa neutungamiri weMDC kuti tichaita sei rwendo runo. Iplani yeaction yeMDC yegora 2020. Asi mapurisa aramba event yati hanzi nekuti zvikoro zvinovhurwa svondo rino event yati hanikwanise kuenderera mberi. Asi tatibvundisa ndechekuti tashama kuti ko mapurisa ane chekuita here nekuvhurwa kwezvikoro bhoza kuti mapurisa hakwanisi kunga ari kunoti mapurisa pane kuvhurwa kwezvikoro saka tichari mapurisa apinda papi pakuvhurwa kwezvikoro.
VaTamborinyoka vati musangano uyu hauchaitwa mangwana nekuti MDC inoda kuti vatsigiri vayo vasarohwa kana kurwiswa nemapurisa. Vati zviri pachena kuti mapurisa ari kuda kurwisa vatsigiri vebato iri sezva akaita apo bato iri rakaronga kuratidzira mumaguta nemadhorobha ese munyika.
Takamboona zvakaitwa kugore rapera muna 2019. Vanhu vemDC vakadashurwa, vanhu veZimbabwe vakadashurwa, vakashungurudzwa, vakarohwa kubvira muna August pataida kuita ratidziro dzedu dziri murunyararo muHarare, nana Bruwayo, nana Gweru, nana Masvingo nebamutare. Zvakarambidzwa izvozvo mwedzi waNyamafufu gore rakapera. Takaona rejimi yavaMnangagwa ichirova nekushungurudza vanhu nekuda kwaratidzira zviri pamutemo. Saka tati haiwa, tikuvapa mukana wokuti taendesa nyaya yedu kuti tauda kuti tichiita agenda 2023 kuti iitwe musi wechipiri. Asi sekutaura kwandamboita tikuongorora semusangano tawirana kuti tinosvika rini kusvika rini tichiteerera mitemo isina musoro.
Vati musangano uyo wange uine dingindira rekuti agenda 2020 wange uchifanira kuitwa kumai musodzi wall kumbare wave kuzoitwa nemusi wechipiri svondo rinouya panzvimbo ichaziviswa nekufamba kwenguva. VaTamborinyoka vati MDC yaneta nekutorwa sisangano remagandanga uye irikuzeya kuti yoramba ichitevedza mutemo here kana kuchinja maitiro.
Vakaramba zvatoda kuti anemusi wechipiri muchaona zvakachata ndonyaya irikupinda munyaya kuti tikuongorora kuti kusvika zvarini tichiteerera mitemo isina musoro yemapurisa ada kutirambidza kuita kodzero zvedu nekuita activities zvedu anovanhuvhuswa nebundo remutemo yezimbabwe.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumutauri wezimbabwe republic police assistant commissioner Paul Nyati sezvo nhare mbozha yavo yange isiri kuita. Vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vakazvimirira vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti vanoona sekuti mapurisa ave kumbunyikidza MDC.
Zvinhu zvinorwisana nezvinotaurwa nemutungamiriri wenyika zvikuru sei paanenge achiti Zimbabwe inyika yakasununguka vanhu vanofanira kuratidzira murunyararo uye vanobvumidzwa kuungana. Tingangoti zvinhu zvinotorwisana nebumbiro remutemo wenyika. Nebumbiro remutemo wenyika rinobvumidza kuti vanhu vaungane vachitsigira mapato avanoda uye vachikwanisa kuyanana vachiwadzana vakadaro. Saka zvinhu zviri kunze kwemutemo uye zvinhu zvinoratidza kuti tichiri kure ne utongi wegutsa rizhinji.
Muna nyamavhuvhu gore rapfuura ZRP yakarambidza MDC kuratidzira mumaguta nemadhorobha ese munyika ichiti yaityira kuti kuratidzira uku kwaizokonzera mhirizhonga sezvainge zvaitika pakuratidzira kwainge kwaitika munandira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vambosendeka zvakare zororo ravo nhasi apo vasimuka vakananga kuMozambique kunopemberera kugadzwa kwemutungamiri wenyika iyi vaFilipe Nyusi avakakunda musarudzo yemutungamiri wenyika yakaitwa muna gumi guru gore rapera. VaMunangagwa ndemumwe vatungamiri vedzimwe nyika gumi nembiri vari kutarisirwa kunge vari mumaputo kumabiko aya. Aka akaveke chitatu vaMunangagwa avari pazororo remasvondo matatu vachimbosiya zororo ravo vachienda kunoita basa remutungamiri wenyika kunyange hazvo mutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga varivo vakafanira kubata matomu. Asi gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanoti zvakakosha zvikuru kuti vaMunangagwa semumwe vatungamiri wenyika dziri muSadic vange vari pamabiko aya. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Ndinotenda zvikuru vatandemiri. Purezidendi vedu vaenda kuMozambique kumaputo ichokwadi ichocho kune nyaya yekupururudzira kupemberera kuhwina kwakaita purezidendi Nyusi weFrelimo vakahwina pamaelections akaitwa ikoko. Saka ndiko kwaenda purezidendi wedu.
Zvinhu zvakakosha zvakadi kukama wenyika mbiri Zimbabwe neMozambique.
Zvakakosha zvikuru kuti Zimbabwe yakabatana zvikuru nenyika dzisi dzeSadic kunyanya neMozambique nevese neMozambia vese vari muSadic. Takabatana zvikuru South Africa, Namibia, vese kusvika vaAngola, DRC tiri chinhu chimwe chete tinofamba tese tinaizvozvo tichacelebrate watinocelebrata chese pamwe chete.
Tinoona kuti vaMunangagwa vanga vari pazororo zvichireva kuti vatodimurira zororo ravo panzira. Vanga vakakodzera here kuti vange vachisiya zororo vachienda kumabiko?
Purezidendi ED Munangagwa tiri kuvaona vachishingaira zvikuru neshungu dzekuda kuona kuti basa reZimbabwe, nyika yeZimbabwe yaenderera pamberi, ukama hwedu nedzimwe nyika hwaenderera pamberi. Ndinogara ndakataurira vari veruzhinji kuti mutungamiri weSecond Republic ane shungu zvikuru nebasa nekuona kuti Zimbabwe yabudirira. Naizvozvo anogara achingoshanda.
Pane vamwewo Honorable Mutsvangwa vari kuti kuita kwakadai kwekuti mutungamiri wenyika ari pazororo anombodzoka achitora basa ipo paine vaChiwenga vakafanira kubata matomu, zvinoita sekunge vasina chivimbo navaChiwenga vakabata matomu. Munoti?
Handizive kuti munozvinzwa kupi izvozvo, nokuti isu tinoziva kuti baba Munangagwa ndiye president nafirst secretary wemusangano uri kutonga weZANUPF. Baba Chiwenga ndiwo vice president nasecond secretary wemusangano unotonga. Baba Muhadi varivo second secretary navice president venyika. Vanhu vanoshanda pamwe chete setimu. Handizive vanotaura vanofunga kuti Zimbabwe ichaita zvavanoda mumusoro mavo kana kufunga kuti leadership haina kubatana kutsvaga pekupfeketudza napo kuti vafunge kuti pane zvisina kumira zvakanaka pakutongwa kuruditwa neruling party. But ini semunhu wanobva kuruling party ndiri kuda kukupa yena assurance kuti president nemavice president avo neparty yese nemaministers yese vanoshanda zvakanaka zvikuru pamwe chete zvekushanda nesimba kuti nyika igadzirike.
Vanga vari gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vachitaura vari parunhare muHarare neStudio 7. Apo zvikoro zvavhurwa nhasi, vamwe varairidzi vakawanda vanoti vatadza kuenda kumabasa vachiti havana mari dzekufambisa, asi vamwe vashoma vanoti vakwanisa kuenda vachityira kudzingwa mabasa. Godfrey Mutimba anotipa nyaya iyi.
Ongororo yaitwa neStudio 7 nhasi mudunhu remasvingo yaratidza kuti vana vazhinji vaenda kuchikoro uye havana kudzingirwa mari yechikoro kunyange vanga vasina kubhadharirwa mari idzi. Asi vana ava havana kutanga zvidzidzo zvavo sezvo vadzidzisi vakawanda vanga vasiri pabasa. VaEston Matthews ava vanodzidzisa pachikoro cheZaka Primary School vati vakundikana kuenda kubasa nekuti vanga vasina mari yebhazi uye yekubhadharira vana vavo chikoro.
Vadzidzisi vakawanda vatadza kuenda kumabasa nhasi musi wekuvhurwa kwezvikoro mudunhu remasvingo. Vazhinji vatadziswa kuenda kubasa nekushaya mari yekukurisa mabhazi yekubhadharira vana vavo fizi yekuti vaende vakabata chokunodya mberi. Isu sevarairidzi vanoda basa ravo uye vane rudo nenyika yavo tinoti dai hurumende yakasira kunzwisa dambudziko redu. Vatipa mari inoenderana ne 450 to $500 yataiwana munguva yakapera.
Mumwe mudzidzisi aramba kudongwa zita rake ati kunyange aenda kubasa haana kudzidzisa vana sezvo vana vaswera vakangogara.
Tedu kumabasa tichingondeyandeyawo kungoti tichingoonekwa kuti tiripo nokuda kwokuti hurumende yedu inogona kutidzinga mabasa vasingateereri zvichemo zvedu. Saka tanga tichingovapo tichingokwidza nokudzira. Kunyange vakuru vedu vebasa vepublic service vanga vachisvika zvavo havana kukwanisa kuzviona nekuti tanga tichingovapo tichingoita kuti zvinhu zviite sekuti zviri kuendeka. Asi icho chokwadi chekuti hurumende ine sazvitanda munzeve panyaya inongori pajekero rekuti hatina kupuwa mukoro unotikwanira, tiri incapacitated.
Masangano anomirira vadzidzisi akaita sere Progressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ neAmalgamated Zulu Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ akaita chisungo chekuti nhengo dzavo dzisaende kubasa panovhurwa zvikoro nhasi. Mutungamiri wePTUZ vatsakavafira zvavo vati chisungo chavo chabudirira zvikuru nhasi.
More than 80% hadzina kuenda kumabasa. Asi kana tikazohurengedza navamwe varairidzi zvikuru sei maurban area tinoona kuti participation yanga iri very low, iri pa50%. Patikaenda kumaruwa tinoona kuti participation yanga iri more than 80%. Kune manyepo ambotaura uchinzi maheadmaster akapiwa mavhucha anozopiwa maticha. Saka maticha akawanda mamwe aenda achifunga kuti kuna mavhucha anotorawo kuda vana vavo vangadyawo. Kozoti kune maCIO anga achifonera kuti zvevarairidzi vamwe zvikuru sei vari muurban area vachiti ngavaende kuzvikoro, kana vakatadza kuenda kuzvikoro vanodzingwa basa nokuti havana kusaina mapeshi. But isu tichitarisa overall ndinofunga kuti nhengo dzedu dzatevedzera chisungo chatakaita mangwana. Vakawanda vangavaenda vachifunga kuti kuna mavouchers vanenge vasikowo kuzvikoro.
Mukuru webasa mubazi rezvedzidzo mudunhu remasvingo vaZedius Chitiga vanamba kutaura neStudio 7 panyaya iyi. Asi vamwe vabereki vanoti kunyange vana vasina kudzingwa vari kuremerwa nekutenga mabhuku, makavha pamwe nemayunifomu ayo ari kudhura. Bazi rezvedzidzo yepasi rakarambidza zvikoro kukwidza mari chiti vashandise yegore rapera, izvo zvaita kuti vana vazhinji vasadzingwe muzvikoro nhasi. Ndakamirira Studio 7 masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Zvichakadaro, zvikoro zvavhurwa nhasi paine makakatanwa pakati pevarairidzi nehurumende pamusoro pemihoro, izvo zvasiya varairidzi vakawanda vachiti havasi kuenda kubasa kusvikira matambudziko ava agadziriswa. Vachausinyoni ava vanorwira kodzero dzevanhu munyika vanoti vanowirirana nekurangwa mabasa kuri kuitwa nevarairidzi, asi vachitiwo kusadzidza kuri kuitwa nevana kuchikoro kuri kumbonyekedza kodzero dzavo. Ngatinzwei hurukuru yavaita naMike Hove weStudio 7.
Ya, dambudziko riri kusangana nevaraidzi ridambudziko hombe chaizvo guru rekuti tese semhuri yeZimbabwe tinofanira kunyatsoongorora kuti
vashande uye vazive curriculum inyowani yakagadzirwa iyi. Vanotoda kutibatsirwa pamwe chete nekupiwa rutsigiro rwakakwana nehurumende. Saka izvi zviri kuitwa nehurumende zvekusavatsigira pamwe nezvekusavapa mari inovafadza neinovakwanira. Zvinhu zvisina kunaka zvinova izvo zvinokanganisa kudzidza kwevana vedu muzvikoro, nokuti zuva ranhasi ravhurwa zvikoro. Muzvikoro zvese zviri muno muHarare mudhizi dhizi makakwanisa kutenderera chinotarisa chichiona kuti vana vari muzvikoro nevarayidzi vangani. Zveshuwa varayidzi vanga vari muzvikoro vashomanini chaizvo ratidza kuuya kubasa. Vazhinji vacho havana kuenda kubasa zvekuti vana havana kana chavadzidza zuva ranhasi rafurwa zvikoro. Izvi zviri zvinhu zvinodzosera kudzidza kwevana kumashure.
Vanyoni, kune vamwe vane maonero ekuti hurumende iri kuedza kugadzirisa matambudziko akatarisana nevarayiridzi. Vakamboedza kukurukura nevarayiridzi vakati vachavapa macushioning allowance, asi varayiridzi vakaramba vachiti macushioning allowance aya haambovabatsira. Pane chakaipa here kuti varayiridzi vatore mari iyi voendera mberi vachiita hurukuro nehurumende, iyo hurumende ichiedzawo kugadzirisa mamiriro akaita upfumi hwenyika?
Kuti hurumende ipiwe mukana ipfungwa dzinotsangwa nevanhu vanenge vari pakati pekudya kavamwe chete nekuguta pahurumende, zvekuti hurumende inotaura kuti haina mari yekubhadhara vashandi asi ine mari yekuvapa maallowance. Kunyengerana kuri pachena, nekuti iyo hurumende inoda kukoshesa kuvapa maallowance ichitadza kuvapa masalaridzi avo nekuda kwei. Vakaa maallowance vasina mukoro wakakwana zvichikonzereswa nei? Kuti mushandi kuti akwanise kuenda kubasa hunge akafara.
Tichitarisa nyaya yekuti kune vana vaenda kuchikoro nhasi asi havana kuwana mukana wekudzidza nenyaya yekuti kune varayiridzi varamba kushanda nhasi, mungati kodzero dzevana vechikoro dziri kumbunyikidzwa?
Kumbunyikidzwa kodzero dzevana kuri pachena, ende kumbunyikidzwa kuri kukonzereswa nehurumende. Zvinhu zvinotodzosera kodzero dzevana kumashure, nekuti vane right to education apa havachawani education yavo, havachawani education yakakwana. Zvinova izvi zvinokonzera kuzofoira kwevana. Ichokwadi chete zvekuti kodzero dzevana pamwe chete nekodzero dzevabereki vari kubvisa mari dziri kutovhaileta.
Vacharles Nyoni vanove vanorwira kodzero dzevanhu munyika vachitaura vari parunhare naMike Hove weStudio 7 vari parunhare muHarare. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Munhu mumwe chete afa mukurwisana kwemapurisa nevechidiki vanga vachiratidzira muguta guru reConakry kuGuinea. Nyika shano dzemumatunhu ari kumavirira kweAfrica pamwe neFrance dzakawirirana kubatanidza mashandiro emauto mudunhu iri senzira yekurwisa zvakasimba chikwata cheIslamic State. Paris ichiti ichawedzera mamwe mauto mazana maviri nemakumi maviri. Nyika dzemuEurope dzatanga kunetsana neIran zviri pamutemo zvichitevera danho rakatorwa neTeheran svondo rapera rekusaremekedza zvibvumirano zvekuti isaenderere mberi nekuumba zvombo zvenyuclear. Gurukota runoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanoti Zimbabwe yanyorerana chibvumirano neChina chekuchinjana mari kuitira kuti kutengeserana pakati penyika mbiri idzi kuve nyore. Asi vamwe vanobvunza kuti izvi zvinoshanda here kana kuti kupedzera hoko padehwe retsindi. Blessing Zulu weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau nezuro, vanwe vakati chibvumirano ichi chichabatsira zvakanyanya munyaya dzekutengeserana pakati penyika mbiri idzi. Vakataura mashoko aya kumucheto wemusangano pakati pemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika rekuChina vaWang Yi, avo vainge vachishanya kuZimbabwe. Tabvunza imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, kuti zviri kuitwa izvi zvinorevei.
Nyaya yeswap bilka chingoriwo chinhu chisinganyanyi kushandura mamiriro eupfumi hwenyika, nekuti chingotaura kuti kana munhu wekuChina ada kuendesa mari yake yaanenge aita muZimbabwe dzosera ku China anongo chingana nemunhu weku China ari kunza mari yake ku Zimbabwe iyo mupa ari kuya ku Zimbabwe mari yeku Zimbabwe iyo ku China omupa mari yeku China
asi izvi zvine dambudziko rei tabvunza Dr. Kanyenze zvakare
saka dambudziko riri kumori kondero kuti kana paine mari mbiri dzechishanda imwe mari ine mpengo wakadzikama uri pamusoro imwe yakaita seZimbabwe dollar iri kungodona ari kuChina uyu pamwe angangorambe kuti ndida kuramba ndakangobata mari yangu yekuChina ndopinda ndine mari yangu yekuChina ndoona zvekuita kana ndichingoichinja zvishoma nezvishoma pane kuti nditange ndaita swap pekutanga ndobata mari yekuZimbabwe iya yorasikirwa neuremu iri maoko mangu
mashoko aya atsinhirwawo neimwe nyanzvi munyadzi zveupfumi vaVictor Boroma
dambudzikora riri muno munyika muno munderekuti tine maonero atinawo ndeyokuti vana muzvina bhizimusi vanobva ivo kuChina vanenge vanowana ndingangoti kakubatwa zvakanaka kana kuti yatinoti favorable treatment kubva kuhurumende yedu nekuti tichitarisisa nyika inoyi mainvesta kana kuti vana muzvina bhizimusi vekunze vari munomu tine makambanies anobva iwo kusouth Africa tine mamwewo vanobva kunana France nevamwe vanobva kuUK vanova vane mabhizinesi munomu ivavo havasi kuwana ndingangoti mabatirwo mamwe chete iwayo
mukuru weZimbabwe National Chamber of Commerce vaChris Mugaga vanotiwo chibvumirano ichi chinoratidza kudyidzana kwakasimba pakati penyika mbiri idzi
ukatarisa ukama huri pakati peBeijing neHarare ukama hwakadzama zvikuru ndosvika muchitarisa kubvira Zimbabwe yapiwa zvirango zveupfumi kunyanya nenyika dzekumadokero
asi vatiwo kushanda kwechibvumirano ichi kunotinetsei
chikonzero chiri chokuti kana kutaura nyaya yemari mari haisiti zvekuti tinogara pasi ongoti tida mari yedu tirumba medu mari chinoita kuti mari iyo mari kubvumwa kana kudiwa kwainika nevamwanhete akakomberedza newe zvakare apa mari iri kutaurwa nezvai pakati peZimbabwe nechina ndioni iri mari inokwanisa kunge ichifamba maoko akawanda chimwe chinorwadza futi chiri chekuti ukamba weZimbabwe nechina hwakanyanya kuwandira kuhurumende kani uchitarisa kudarika nezvemabhizinesi saka mari iyoyo iramba isiri mari inokwanisa kunge ichisimudzirwa kana kuti ibvumwe nekukurumidza
imwe nyanzvi munyadzi zvemabhanga uye vari nhengo yeZANUPF vaGilbert Mponda vanoti havo vanoona sekuti chibvumirano ichi chakanaka chose
currency swap exchange inobatsira nekuti Zimbabwe nechina zvinodyidzana zvikuru saka hazvibatsiri kuti nyika mbiri dzisingashandise US dollar pachezvo zvadzo dzoti kana dzauda kutengeserana portion kwa US dollar
China yakanyoriranawo zvibvumirano zvakadai nenyika dzakaita seSouth Africa, Nigeria neJapan ndakamirira Studio 7 muWashington DC ndini Blessing Zulu.
Munhau dzemitambo varayiridzi vemutambo wenhabvu gumi nevatatu vekunze kwenyika pamwe nemumwe chete wemuZimbabwe vanyorera basa rekuve murayiridzi wechikwata chemaWarriors. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Murayiridzi weChicken in Joy Antipas ndiye ega murayiridzi wemuZimbabwe anonzi akanga tsamba yake yekutsvaga basa rakakosha iri. Mukuru weZipa Technical Committee vaBrighton Maladule vati vari kusangana svondo rino kusarudza kuti ndiani wavachapa basa iri iro raive rakabatwa kwenguva pfupi naAntipas wacho. Asi murayiridzi weCranbourne Bullets Nezbet Sarutera anoti zvakakosha kusimudzira varayiridzi vemuZimbabwe nekupa basa iri kuna Antipas kana mumwe murayiridzi wemuno anenge akandawo tsamba yake. Murayiridzi ari kudiwa uyu ane basa guru rekuona kuti Zimbabwe yabudirira kuenda kumafinari e2021 Africa Cup of Nations pamwe ne2022 World Cup. Aimbotambira kaDoma United muZifa Northern Region Division 1. Prosper Mshai anoti ino haisi nguva yekusandura sandura zvinhu achiti Antipas anofarira kuramba ari pabasa.
makocha angu chinjwa chinjwa timi hazo mira mwishi saka hizi kuti kochi ya ripo ya ngaramba haripo kitila kuti zinjitete zinjitete mwishi mkaji ya makochi ndopa unozona timi ya kuruwa kwa zi mkocha no yano ya ni timi yaki uyaripo ya zi timi ya tukona ngeri kukona zi kuti hapana kana tukuti tika funga utinja chinjwa timi kana kochi kochi ngaramba haripo ni kochi ya rukona zi mbaza raki
Musikiriwe Dynamos vaku zaibere vanotiwo Antipas anofanira kupedzisa basa raakatanga sezvo anga ave neukama hwakasimba nevatambi vema Warriors.
Akatanga nekampeni yake zvakanaka nevatombomupa mukana itese apedze magemu akaya kuzotsvaka umwe coach but magemu ake mamwe akadhuresa mamwe akahwina saka anoratidza kuti anogona basa rake nevamusiya apedza kampeni yake.
Aigove mbati wepagedhe wefahon Docking Farm ne Athletic Wildcats Shepherd Saizi anoti Zimbabwe ine varairidzi vakawandisa vanokwanisa kuita kuti chikwata chema Warriors chibudirire asi kungoti havasi kupiwa mukana nerubatsiro rwemari.
Varairidzi vedu atina munomo vakatogona zvisingaite asi chipinda chekuti varairidzi vanopiwa mukana wekuti vapinde muzife mo vakoche national team asi zvifa ina mari daine mari vaipiwa mukana wavo wekupiwa mari kuti vaite zvavari kuita nesho chimibudira.
Antipas ndiye aive panyanga apo Zimbabwe yakaita mangange 0-0 neBotswana uyezve apo yakanurova Zambia 2-1 muHeroes International Stadium. Asaimbotambira chapungu Wellington Shangiwa anoti nhabvu yasanduka zvekuti zvave kuda murairidzi wekuEurope sezvo varairidzi vemuno vachiomerwa apo Zimbabwe inenge ichitamba nezvikwata zvakasimba uyezve zvinenge zvine varairidzi vekuEurope. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa cheLet's Talk ngati kurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nhasi tanga tiri kutarisa zvakaitika munyika zuva rino ra14 ndira gore rapfuura apo takaona vamwe vanhu vachirasikirwa neupenyu vamwe vachikuwadzwa apo veruzhinji vakaratidzira vachiti ivo vanga vasiri kufara nekukwidzwa kwanga kwaitwa mitengo yemafuta nezvekudya. Takaona zvakare dande mutande reinternet richimbodzimwa kwemazuva.
Ini ndinoitwa Tasadzwa Mutasa. Ndakasanganawo nedambudziko iroro musi wa14 January ndichienda kwandaienda hangu ndine mota yekubasa. Saka ndakasvika vanhu vakavhara mugwagwa wose vachipisa matai. Ndakatozonoponera mumakuva ndomandakanoponera ikoko. Hapanoita kuti ndakubva kumakuva ndakati achirega ndinde kumba. Aitini dzanja kuma12 kuti pakati peusiku. Ndikasangana nemasoja vakandizvirikita zvisingai. Vakanditi unoendepi. Ndikati arume ndabva mukurohwa izvozvo nevamwe vanhu. Saka ndiri kuenda wekumba ndikanziwa hausiziva zviri kuitika here. Ndakabvemendeka musoro wese ndikaita mavanga. Ndakambozama kuti ndiende kuzvipatara but hapana chipatara changa chakavhura chiri muchitunga. Ndakatozengosvikawo hangu zvekuvavarira mangwana acho kumba. Takaita usiku hwese tichingofamba kuti tikwanise kuenda kumba.
Pamairohwa pavaitsanangure here kuti mairohwerwa chii?
Masoja akangondibvunza kuti uri kuendepi iwo hausiziva zviri kuitika here. Ndikati aiwa ini handina chandaa ndichimbozi. Ndandagarawo ndiri kubvawo kwandiri kubva ndichienda kwandaa ndichiendawo. Mapepa angu ndeayaya zvose vakabva vatora vakarasa.
Saka apa maakupi zvakafamba sei kuti munge muri kwamaweko?
KuDRC at the moment ndauya nebasa. Ndo kwandiri izvozvizvi nebasa. Ndinodhraivha ndichienda kune dzimwe nyika. Saka apa ndiri kuDRC ani ndiri kudhivhevhara ikokoko. But kumba kuHarare ndo kwandiri besi.
Dai maiwana mukana wekutaura nehurumende nezvakaitika kwamuri maitii?
Dai ndaikwanisa kutaura nehurumende. Chini chekutanga ndechekuti ndivo vakapinda pachigaro vakati the voice of people is the voice of God. Saka kana vanhu vataura handichipa munofanira kunge muchiteerera zvinoreva vanhu. Kana vanhu vati ichi hatichidi handichipa nekuti isu takati isusu hatidi vatongi toda vatungamiri vanoteerera vanhu.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
musakangano achirongwa che The Connection cheve chidiki na 8 PM chamunopiwa na Mike Wove apo anenge achitarisa matambudziko akatarisana nevadzidzi varairidzi pamwe nevabereki apo zvikoro zvavhurwa nhasi. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mapurisa anorambidza MDC kuita musangano wayo mangwana apo mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vanga vakatarisirwa kuzivisa gwara richafambwa nebato ravo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai. Ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC, ndokusiyai mina Sandekile Mhlanga.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Walamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 14 kuZibandlela 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje
asingeke sifundise ngoba uhulumende akalaye kagcwalisa izifiso zethu ezithizi asikwazi vele ukuthi siningaphi. Unzima ukuthi uvuke ugeze ubuye emsebenzini uzoqalisa ukufundisa ukukhuluma nabantwana ningela energy ungadlanga. Namhlanje sivuyile nje sizokuthi siyiklokhe silunguze kodwa kusebenza vele hayi.
Izikolo zivuliwe ilizwe lonke namhla kodwa ababalisi abaningi kakhulu abasebenzela uhulumende abakaqalisi ukufundisa besithi bafuna umqhashi abengezelele iholo.
Amabhuku lawo esiwathenga enzima sengaphenduka lawo. Ngibona ukuthi azalahleka isikolo ngoba abantwana bebegcwele isikolo sonke. Kungacaci ukuthi isikolo kuvula izikolo ukuthi kuyafundwa kumbe kuhamba njani.
Ngakwelinye icele abazali bafise imbono ehlukeneyo ngokuvula kwezikolo namhlanje. Ibandla le-MTC lithi amapholisa eHarare avimbe umcimbi walo obuzaqhutshelwa eMbare kusasa lapho umkhokheli waleli bandla uMnumzana Nelson Chamisa abeza kwethula umbiko wakhe womqoka. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kuwona lo msakazo. Izikolo zivuliwe namuhla kodwa ababalisi abaningi kakhulu abasebenzela uhulumende abakaqalisi ukusebenza besithi bafuna umqhatshi wabo abengezelele iholo lona abathi kaleneli ukunakekela imuli zabo. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngugcweleyo.
Ababalisi ezikolweni zikahulumende eHarare namhlanje bemele izinhlanganiso zabo ezithi iZimbabwe Teachers Union ZIMTA, iProfessional Teachers Union PTUZ, le Amalgamated Rural Teachers Union ATUZ banqume ukuba kabayi kuya emsebenzini ukuthi labo abayabe benelise ukuba zezikolo azihlalele bengasebenzi. Umbalisi ofundisa kwesinye isikolo emzini wekwazana eHarare uveze ukuba bebesezikolo namhlanje kodwa abafundisanga ngenxa yezikhalazo abalazo.
Asingeke sifundise ngoba uhulumende akalaye kagcwalisa izifiso zethu ezithizi asikwazi vele ukuthi siningaphi. Unzima ukuthi uvuke ugeze ubuye emsebenzini uzoqalisa ukufundisa ukukhuluma nabantwana ningela energy ungadlanga. Namhlanje sivuyile nje sizokuthi siklokhe silunguze kodwa kusebenza vele hayi. Njengoba namhlanje lokhu esizimile khona lapha nje singamaqembu qembu qembu sizama ukukhulumisa umuntu kanti sibonte kanti vele kungenziwani kodwa okokusebenza sibili hayi. Ngibona iviki zaphela sibili size sizwe ukuthi kanti uhulumende ume ngaphi.
Lokhu kusekelwe isikhulumeli se-ATUZU uMnumzane Nation Mudzichirwa yena othi uhulumende kumele alalele izikhalazo zababalisi.
Namhla ababalisi abaningi abakhwanisanga ukubuyela emsebenzini ngoba abala izimali zamabhasi lazama-school fees zabantu babo. Akula i-learning enzakalayo namhla esikolweni ngoba sibona abantwana abaningi bagcwele esitaradeni. So sicela siyacela kuhulumende angenele masinya abhadale ababalisi imali abayifunayo.
Omunye umbalisi ofundisa emangweni weBhinga ongathandanga ukuveza igama lakhe uthi ezikolweni eziningi ababalisi bebengafundisi namhlanje.
Ngapha eBhinga akula babalisi, ababalisi ababuyanga, abala mali zokuthi bebuya esikolo kodwa abantwana basikile esikolo.
Abazali abaningi bebedanile ngalokhu. Omunye wabo kungumnumzana Alpheus Mapranga yena othi uhulumende sokumele akhangelisise lolu daba.
kuzasithwalisa nzima thina njengabazali ngoba sasihambisa abantwana esikolweni and bangahamba kustrike sivele siyabathatha futhi siphenduke labo endlini. Lokhu imali zangkhona azikwazi ukuthi zizazisuza ngaphi. Ngiyabonga ucela ukuthi uhulumende akhangelisise indaba yomholo ngamatitshala bayilungise ngoba bangayikela kunjalo ukuzathwalisa kugada ngoba imali zokuthi siyethatha abantwana siphinde labo endlini sizakuyabuyela labo futhi ezikolweni ziyasomela.
Ababalisi bathi bafuna iholo labo lilinganiswe lemali ababeyihola ngesikhathi sombuso kamnumzana Robert Mugabe lamakhulu amanye lengxenye yamadola eMelika $450 kodwa uhulumende uthi kathi lelisile liholo ngoba engelamali. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare ngiwumlondolozi Ndlovu.
Selokho sekuludaba lunye. Abazali baveze imbono eyihlukeneyo ngokuvulwa kwezikolo namhlanje, abanye besithi ababonanga mehluko kule minye iminyaka. Kuthi abanye babo besithi bekungacaci ukuthi abazali bazafundisa lobahatshi njengoba bekulilanga lakuqala. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngugcweleyo.
Izikolo zivuliwe namhlanje elizweni lonke. Abamele ababalisi besithi amalunga asela dlabuzane lokuqhubeka besebenza ngoba iholo abalitholayo lingenelilutho. Ngakwelinye icele abazali bakhala ngendlewo langokungananzwa ngababalisi. Unkosikazi Phelino Moyo ongumzali uthi uze waphenduka lengwalo zokuloba azithenge nzima ngoba kungacaci kumbe ababalisi bayasebenza loba hatshi.
Mina namhla ngihambisa umntwana esikolo ngizengabuyela endlini somele ngemsebenzini kungela action esikolo ukuthi izikolo zivuliwe kuzafundwa kumbe njani. Amabhuku lawo esiwathenge nzima njengaphenduka lawo ngibona ukuthi azalahleka esikolo ngoba abantwana bebegcwele isikolo sonke. Kungacaci ukuthi isikolo kuvule izikolo ukuthi kuyafundwa kumbe kuhamba njani.
Omunye njalo umzali umnumzana James Mkandla uthi kunzima kubabalisi ukuthi bayefundisa ababo abantwana bengayi esikolo.
Yebo, kambe izikolo zingabe zivuliwe njengeminyaka yonke ukuthi nxa umnyaka uqalisa ende kuya kula bantwana abatsha bakubo grade 1 ECD labaqalisa secondary. Ababalisi bangabe behambile ezikolo kodwa kunzima kakhulu ngokuthi bona ababantwana babe bathiye ezindlini beswela ukuthi bangahamba njani ngoba izikolo zifuna ischool fees. So umumo wangikhona nje kuphonguba nje ukuvula kwezikolo kodwa umumo wangikhona kawumaka kuhle.
Unkosikazi Linethi Zondo uthi okufunekayo esikolo kuningi kakhulu njalo le ntengo iphezulu kakhulu.
Izikolo zivuliwe sibili kodwa ubunzima esihlangana labo ukuthi izinto ezifuneka esikolo ziningi kakhulu ngapha le ntengo iphezulu osokusenza ukuthi abantwana sibahambise bengelalutho sisadinga izinto zakhona. I-school fees laso sikhwelile.
Laloba kulabanye abathi bekungacaci esikolo, unkosikazi Messi Sithole uthi kuye esikolo bekufana lamanye wonke amalanga okuvulwa njalo labantwana bafundile.
Mina esikolo sabantu abami nithemba ahambisa konke bekurayithi, amabhuku besithengile, lama-teachers abekhona, bekunormal ezinjengensuku zonke lakathi esibathi bafundile.
Iningi belikhanyelele ukuthi izikolo azisoze zivulwe ngoba ababalisi bengekho emsebenzini kodwa abazali babika ukuthi benelisile ukwamukelwa izikolo laloba kulabanye abalensolo ngendlela abaphathwe ngayo ngababalisi. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingobathabile Masuku.
Ngosenjalo, unkosazana Melissa Chingwana Ngwana wenhlanganiso yababalisi basemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ngomunye wabangayanga emsebenzini namuhla. Utshele uMike over Studio 7 ukuthi njengababalisi bazimisele ukungayi esikolo uhulumende aze abanike iholo abalifunayo.
namhla asihamba ngemsebenzini ngoba sibone kunganyoti ukuthi sihambe imali sithola incane kakhulu. So ukuthi sihambe emsebenzini namhla kuyabe kungani sibumelana nemali esiyiphiwayo.
Kulabantu abalombono wokuthi uhulumende uyazama ukusebenza ndawonye lani, kodwa lina seliqinisa ikhanda lapha bathi uyazama ngempela ngamandla akhe wonke ukulungisisa isimo somnotho. Njalo uzamile ukulinikeza imali ngesingizi sama cushion ngalawansis, kodwa lina lilokhu liqhubekela phambili liqinisa ikhanda, ungathini ngalokho?
Thina imizamo eyenziwa yasiyiboni ngoba ngabe kade inceda okweqiniso ngabe asikhali ngabe sisemsebenzini namuhla. Ama-cushion allowance esiwaphiwayo mancane, imali yakhona incane kakhulu, uyathi uyithola izinto ziyase zikhwele ngelanga lonalelo. Kunje i-cushion esagcina ukuyithola sathi siyithole izinto zase zakhwela, ayenelisi ukuthenga le grosa legcweleyo, ayenelisi lokuthi ibhadale lomntwana i-school fees uphile ngayo uziyefika inyanga elandelayo. Imizamo hayi asikayi ngoba yonke into abasitshela yona ukuthi bazosenzela yona ayisiphi ebunzimeni esikibo. Ama-100% increase abathi bazasinika wona yi-100% eyemali evele incane esikukhalelayo nje thina ukuthi imali yethu ibuye nge-interbank rate kumbe ngama-US dollars.
Kungani lingathathi lawa ama-cushioning allowance besiliqhubekela phambili lixoxisana lohulumende njalo limnikeza ithuba lokuthi alungisise isomnotho somnotho?
Mina ngibona ngani isikhathi sokuthi sibe sibekezela asisekho ngoba sesibekezele wakwana lo ngumnyaka wesibili lokho esibekezela kulokho ekuthiwa siyakhuluma siyazama lokhu lalokhu. Ngayi ukuthi bayazama ngono bezame lathi sibe sihlezi ngokubuyela emsebenzini kuzafikisele emuva njalo ngoba sizabuyela emsebenzini labo esebekhulile bengawuyilile.
Abodokotela bona sebelesikhathi eside ngempela betshengisela, libona ngani lina lizayenza into efanayo na?
Bona ngani kuyagcina kusiba njalo ngoba wamatitsha okwakathethi sekunzimeni obukhulu emjazisisa lokho okwayihlela amadokotela. Andibona ngani indlela abayenza ngayo kuyagcina kusiba njalo lakithi.
Njengoba lingahambi esikolo abafundi-ke
kuyasizwisa ubuhlungu lathi ukuthi abantwana bahlezi abafundi, singamatitsha kunje lathi singabazali, kodwa lapho sesifike khona kungcono siqale silungisise izinto singakabuyeli emaklasini. Yabe kusizwisa ubuhlungu yebo, kodwa akula ngenye indlela esingenza ngayo.
Bengicela ukuthi uphosele amazwi akho ukucela.
Thina sabe silokhu sikhala ngento eyodwa nje ukuthi besizwisise nathi lapho esivela khona ukuthi impilo sesiyiphila kathesi njengamatitsha akusaphileki. Ngabe bayasiza izikhalazo zethu besinika imali yethu ye-interbank rate kumbe ngama-US dollar kwenza ukuthi siqhubekele phambili. Lathi sisenelise ukuphila le muli zethu, sihambise abantwana esikolo, sidle sigqoke, sihambe emsebenzini sithabile.
Lo nkosazana Melissa Chingwanangwana oyinhlanganiso yababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Roller Teachers Union of Zimbabwe isixoxela ecingweni ekobulawayo.
Yebo, yebo, yebo. Mthwakazi omuhle, Zimbabwe omuhle.
Okhulumayo ngu-Mike Hobe.
Ngolwesibili kunjenje
asidibaneni kuhlelo lwabatsha olwe-T-Connection ngo-8 ntambama.
Namhla kuhlelo sixoxa ngokubhekane labantwana besikolo kanye labazali ngesikhathi kuvulwa isikolo. Nxa lifuna ukungena kuhlelo sithumelele umlayezelo kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Lakho njalo ukusixhuma ekhasini lethu ele-Facebook ku-VOA Ndebele. Mthwakazi omuhle, Zimbabwe omuhle. Asihlanganeni kuhlelo The Connection lilami uMike Hobe ngo-8 p.m.
Singakangeni esigabeni esilandelayo ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. U-Senator Elizabeth Warren wase-Massachusetts ongomunye wabancintisa ukumela ibandla lama-Democrats kukhetho lokudinga umongameli weMelika ugcizelele ukuthi uSenator Bernie Sanders weVermont omunye oncintisana layo wamtshela ukuthi ngombono wakhe kaboni leli lizwe likhetha wesifazana ukuba ngumongameli. U-Senator Cory Booker ongumsundi omela isigaba se-New Jersey edalela ephalamende leMelika usephumile kumncintiswano wokudinga ukumela ibandla lakhe lama-Democrats kukhetho lukamongameli welizwe. Abameli be-Egypt, Ethiopia le-Sudan kwele Melika bahlangene izolo edolobheni le-Washington emzameni ukuxazulula ukufuthelana osokukhona ngohlelo lokwakha isitishi samandla kagetsi kumfula omkhulu ezwekazi le-Africa we-Nile River. Iningi likhala ngokuthi umnotho welizwe ulokhe uqhubeka ubhidlika lanxa uhulumende esithi ulemizamo yokulungisa indwendwe zabantu abadinga amafutha ezimota awepetrol lawedizili zibikwa zibe zizinde namuhla kobulawayo. Njalo kuyisimo esifanayo emabhanga njengenhlala yenza ngenxa yokusilela kwemali. Isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Thembelani Dube, uthi ukuswelakala kwemali kuthwalisa abantu amagabha avuzayo ngoba abenelisi ukuthenga impahla ehliswe intengo ezitaladini.
Uhlupho lukhona eZimbabwe ukuthi kakula cash. Mali uthwala amabhendi kakhulu apha icash. Abaningi nxa bethe bathola icash babe bethola $50 $300 ngelanga, kumba abanye bathe bathola kweviki. Umuntu ole cash ule mali engcono ngoba uyenelisa ukuthi azihambele esitaladeni kanjani ayethenga. Kodwa lwe ecocase ngazi ukuthi uzama kuyo esitaladeni bayafika bakuthamba inkala kata yemali okwenza ukuthi kube sokufana lokuthi uvike ngasesupermarket uyethenga khonokho vele kudulayo. Kube sokufika abale foreign currency nxabe ngena kulawo mashop amanye angabe siyamukela i-foreign currency, kumbe njalo nxabe funa ukuthenga ifuel le ngoba bakhona amagarata anjengabo fuel ngani ne-foreign currency amarandi amapula nama-US dollars lenye ndi-foreign currency abayivumayo. Kube sokufithi laba abaningi abangela i-foreign currency sokumele bangene kuleyo mzila emide. So ngezinye indlela ngaze singathi kukhona abathengisayo ezitaladeni kodwa abayefuna i-cash njengokuthi ngaziyathenga i-inform iyalutidilezile ezitaladeni kodwa umuntu uyafika uthi ukuthi ngifuna i-cash okuzokusibala uhlupho.
Umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe, usinika umbono wakhe ngokuthi uhlupho lokusilela kwemali lungalungiswa njani.
Njengoba sesihambe sasika kuleyi level esesikuyo, athink uhulumende kavume okwakhathesi ukuthi idola lethu silisebenzise maybe kanye le-rand bancengise bejoyine i-rand union maybe izasibhalansela izinto ngoba izakwazi ukuthi ibhalansise imali esiyitholayo i-income yabantu le mali esizibhadalayo ama-expenses esiwabhadalayo. Ingxenye kungancwebeka ngoba singakhangela ukukhompela la amazona la esihlala eduze labo South Africa labo Botswana. Ama-price ezinto zethu ngama-numbers ahambelana labo South Africa but thina ngaphi imali yangikhona asiyitholi enila ukuthi sithenge lezi zinto. So nxa imiholo yethu ingakhwela layo ilandele ifike closer le khona laphana ukuthi izinto ziyeneliseke sivele sibhalansise kumbe ngerandi. Ingxenye kungaphileka ngoba ayethu imali le yantengantenga sikulayizwakali ukuthi isiza ngaphi.
Umnumzana Fuzwayo ugcizelela ubunzima obubhekane labaningi.
Nxa sithumela abantwana e-boarding besiya kudla for 3 months ngendlela ilizwe elimingayo kambe abantwana vele kumele bebhadala malini esikolo. So into yangikhona inzima sibili while ezikolo sikuzwisisa ukuthi izikolo kumele zikhweze ama-school fees but le mali yangikhona ngapha lapha thina esithola khona kayikhweli. So kuthiya a very big gap esingakwazi ukuthi vele sizayithini. Ipetroli yangikhona kayisathengeki abantu abayi-afford nxa ipetroli sifika almost $20 per litre. Ukuthi ugcwale sithengi you need about $800 when uhola $1,000 automatically awusatheli ifuel emoteni iyathi phelile ithola ukuthi iyaceda another 1 week ingabuyanga lingazibuye sesiphonga utotobe yasethela khona lokho okuncane. Things are very expensive uyangena ezitolo uyabona izinto azizihlalile abantu aba-afford ukuzithenga. So i-issue ukuthi abantu imali kabalayo kathesi baphumile kuphuma wamacimbinyana abagcwele egangeni wonke umuntu usefunzela yathola khona ungadubuka igolidenyana wonke umuntu uyaphuma ezindlini wonke umuntu ayethena esidinga igolide anything njenganika umuntu imali abantu sebephonga ukuphuma nje bezama wonke umuntu usethengisa emgwaqweni wonke umuntu usesenzani. So everything is just informal akulanto eformal.
Umnumzana Vumani Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust, usichasisela okungenziwa nguhulumende.
Akula kudla vele sikhona vele ukudla nje kwansuku zonke abantu baphelelwe zinkomo ikakhulu. Kube kudingeka ukuthi uhulumende adeclare lokho esingathi yi-national disaster entweni lezi but kakakwenzi ngokupheleleyo kwenzela ukuthi abangafuna ukuncedisa bencedisa through ama-organizations wona lawo ngokuba ukumenza abesechila ukuthi sokule disaster elizweni.
Ukulandela ukwethekelela kukamphathintambo kahulumende weChina obona ngobudlelwano lamanye amazwe kunsukwana ezedluleyo, eleZimbabwe elithi kulenhlelo zokuthuthukisa umnotho ezintsha elizaziqhuba lalelo lizwe. Ezivele zikhona zibikwa zibalisa ezokuqhelisa ingxenye yesitishi se-Wange Thermal Power Station, igceke lendizamtshina ele-Robert Gabriel Mugabe International Airport, le-Net One, kanye lokwakhiwa kwedale lephalamende elitsha. Izakhamizi zematopo ezansi emaNdebeleni njengezinye indawo eziningi zelizwe zibhekane lendlala enkulu, ngakho-ke zikhala ngokulinda imali lokudla okwabelwa abalambayo. Kodwa uDubo kuyikuthi sokulezikhubeko eziningi kuhlelo lokwabelwa uncedo lokudla lokunye sokulandelwa ezombusazwe. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngugcileyo.
Iningi labantu ezigabeni zemaNdebeleni libhekane lendlala enkulu okwethusayo esibulele izifuyo lenyamazana zendle. Izakhamizi zematobo lazo zikhala labanye, kodwa zisola indlela uhulumende asephatha ngayo uhlelo lokwabela abantu uncedo. Isakhamuzi sematobo uWard 10 emabonyane, umnumzana Jafet Khumalo uchasisa ngesimo ababhekane laso.
Sihambe kabili kuWard Center, sibizwa ngabe-orabhu labosobhuku belabokhansila ukuthi kuzolungiswa ukubhaliswa bese kusiyaphela umnyaka last year. Sibhalisela ukuthi sithole usizo lwezimali oluphuma ku-orabhu, njalo sahlangana nabe-orabhu basitshela ukuthi imali zethu siyaziphiwa kusukela kwinyanga ka-Okthoba, uNovemba noDisemba, kodwa kuze kufike manje asikatholi lutho. Into esimanganisayo yokuthi sesibizelwa emabonyani business center ukuthi lapho sibuye lamasaka, sibuye lama-containers, isiphathelo zokuthi siphiwe amafutha. Olunye uhlupho yokuthi bese sizwile lapha thina kuwade ten ukuthi amanye ama-wards avele asephiwe imali ngamanye ama-organization asebenza ngaphansi kwe-World Food Program. Indaba esikhona lapha yikuthi asisacedisisi ukuthi ukwabiwa kwalezi zimali kumbe lokhu kudla kuzahamba ngemfanelo na.
Unkosikazi Nokuthula Nyoni, esinye njalo isakhamuzi sematobo, uthi abantu abanatha amaphilisi lasebeluphele yibo ababhekane lobunzima ukwedlula abanye bonke.
Uhlupho lolu luyahlupha kakhulu ezalukazini abanatha amaphilisi, labanye labo abalezinswelo bayakhala kakhulu, asikwazi ukuthi singasizakala ngani.
Umnumzana Ruben Ndlovu uthi abantu bayalamba.
Uhlupho esingaba nabo masingathengi imali yazesikhulu siba sikhangele nezinto hayi khangani akuyazulu abantu khangani bayalamba abanye abayizimpuvu emakhaya vele kweminye imizakalo kanjani kalisiyayo khangela isikole ziyavuya nemali abanayo ubhatha imali isikolo kuzima kuzeyontini
eleZimbabwe libhekane lohlupho olukhulu lokusilela kwezulu osekubangele ukuba abalimi baphelelwe lithemba kuthi izifuyo ziyacuba ngokuswela amadlelo lamanzi. Indlala yanyakenye idale uhlupho lokufa kwenkomo ezedlula inkulungwane ezingamachumi amabili emhlubulweni weMandebeleni osekuthiye iningi lezakhamizi lingabayanga lingela zifuyo zokuthengisa ukuze liziphilise. Inhlanganiso eziphathisa ngokudla ezigoqela oWorld Food Program zithi izigidi ezithoba minwe mibili zabantu eZimbabwe zikusimo sendlala esabekayo, ngakho-ke kudingwa uncedo lwesiphanyiphanyi. Uhulumende uthi wenza konke okusemandleni akhe ukudingela abantu uncedo lokudla, nangu wasungula uhlelo lokwabela abantu uncedo lokudla lemali, laloba lolu hlelo lusolwa ngabaningi besithi abezombusazwe sebengenela besabela abasekela izanu kuthiwa phandle abasekela amabandla aphikisayo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ibandla le-MTC lithi amapholisa eHarare avimbe umcimbi walo obuzaqhutshelwa eMbare kusasa lapho umkhokheli waleli bandla uMnumzana Nelson Chamisa abaze kwethula umbiko wakhe omqoka ophathelane lobunzima obuselizweni. Umbuthano lo buphansi kwesihloko esithi Agenda 2020 njalo uMnumzana Chamisa ubekhangelelwe ukuhlela indlela ye-MTC ethi kumele ilandelwe ukuze kulungisiswe umnotho welizwe lezombusazwe. EMTC amapholisa ayazise ukuthi aphatheke ngodaba lokuvulwa kwezikolo ngokunjalo akasoze enelise ukuyalondoloza ukuthula emcimbini lokusasa. Lesi isinqumo esichothozwe inkokheli ye-MTC emhlanganweni ewenzele eHarare namuhla. Nyakenye ibandla leli lehluleke ukwenza imihlangano yaleminingi ngemva kokuvinjwa ngamapholisa. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele isikhulumeli sikaMnumzana Chamisa, uMnumzana Nkululeko Sibanda, wasichasisela okuningi ngalolu daba.
Umcimbi lo wokuthi uPresident Nelson Chamisa ube kufuna ukukhulumisana lezi zabantu zeZimbabwe ngodaba lokuthi senze njani ku-2020 ukuthi sikhulule ilizwe. Ngalolu hlobo bekuyukuthi akuna divolu khulu kakhulu kade lokho esatshelwa nguhulumende ngoba ubungumbiko ovela kuPresident. Kukhanya ngani amapholisa eZimbabwe nohulumende eZimbabwe ulokwesaba kakhulu ukuthi uPresident Chamisa ahlangane kumbe acho akucabangayo kwizilo kazi ngezindaba okutshengisa ukuthi bayazi ukuthi ilizwe lisezandleni zomkhokheli olalelwa ngezilo kwezindaba.
Kulapho yini ubaba uChamisa abeza kwethula khona umbiko wakhe we-State of the Nation Address?
Well, siyazi ukuthi uPresident Nelson Chamisa wethule amazwi a-Hope of a Nation Address ngenyanga kaNovemba eminyakeni ophelileyo. Lapha ubekhipha umbiko omayelana lomnyaka ka-2020 ukuthi yena ubone ngani izinhlupho zeZimbabwe zingesilwa kanjani, ukuthi bekawukazulu umkhononi ungalungiswa kanjani sisiya phambili. Bekungasinto enkulu kangako.
Bekuzabuthana abantu abaningi yini kahle kahle lapha?
Umbuthano lo ubungumbuthano obuzahlanganisa ubukhokheli we-NDC nalabo abazabe befuna ukuzwa umbiko lo umahlayana, kanti-ke umbiko lo ubuzafakwa nakwezinye izindlela zokuthumeza umbiko okudlula.
Amapholisa aphe sizatho bani kumbe zizatho bani ekulivimbeni?
Aphe isizathu sokuthi uhulumende okhona kathesi akala kuzwisisa ukuthi uPresident Nelson Chamisa angahlangana nabantu ngibakhulumisana nabantu engabakhumbuzi ukuthi beka kwabo okwansuku zonke. Isizathu esikhona kasikho segcekele ukuthi bazama ukuthi kudingwane njalo kulungiswane, kutshengisa ukuthi bayesaba nje uPresident Nelson Chamisa.
Lo uMnumzana Nkululeko Sibanda isikhulumeli somkhokheli webandla le-MTC uMnumzana Nelson Chamisa ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 eseHarare. Sizamile ukuxhumana lesikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi ngalolu daba, kodwa ucingo lwakhe belungangeni.
That it could work out. Maybe it's not meant to be. You make me hate myself for somebody else when it should be you and me. So my friends keep saying we'll get better. Maybe it's not meant to be. Love is what you do, but I feel like I'm in it alone. No, no. You say that you'll always be there. Mama say, give them love, they'll break your heart instead. Instead, no, 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 no. It's not meant to be. So I tell myself that it could work out. Maybe it's not meant to be. You make me hate myself for somebody else when it should be you and me. So my friends keep saying we'll get better. Maybe it's not meant to be. Love is what you do, but I feel like I'm in it alone. No, no, no. You say, what's love got to
Singakehlukanike sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo kuhlelo lwanamuhla. Izikolo zivuliwe elizweni lonke namhlanje. Ababalisi abaningi kakhulu abasebenzela uhulumende bengekho ezikolo. Ibandla le-MTC lithi amapholisa eHarare avimbe umcimbi walo wobuqhutshelwa eMbare kusasa, lapho umkhokheli waleli bandla abeza kwethula umbiko wakhe omqoka. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.